encore dit Chibouda. Azi baba wa kuva kandizunda. Changanguda dai kukunza. Dakara mai vangu wa sofunza. Dai ringa. Nangwe boze pa wenzika. Nyeritsi nyamatsati zvayatsika. Dai mira. Ngangire kurasika
Nanchinga
Dakara mai vangu vazofunza
Nanchinga
Unombodei zvaunoonda Unombonzwei paunomona Chingokashira kuti zvakakona Zvimwe buda rimwe zuva uchamona Zamuzana mudzana wetsuro nembwa
Zamuzana
Dziri kungotenderera sango reusumba Ndizvo zvandakagara ndavauza Kuti ndiro ruvara ndasarudza Inga ndochirwere chanditambudza Manondo enondo epururutsa Wenondo chiumbe tanga kutsana Daira kandida ndichakurira Chinondishungurutsa ironda Kuti moyo wangu dai wasorora Mitoro yangu yosituruka Daira kandida ndichakurira Moyo wangu unodiza kuti tose nditambe Gwaro reruda rinoti ngatifambe Zuva rawira uchaniona ndava Tichifamba, tichitamba, tichitsikinya Moyo wangu unodiza kuti tose nditambe Gwaro reruda rinoti ngatifambe Zuva rawira uchaniona ndava Zwira mchinga Urimo mnuzira yebuti menchiringa Panango kuona unzwaru kwa mtinga Pawango nyemwere randa budasia Ndanganchiringa Ndazwira mchinga Ndanganchiringa Mwaka zenga shinga Uchina netungi kuchikayo nchiringa Unombode izo nonda Unombonzwe Unomona, chingo kashira kuti zvakakona Zvimwe buda rimwe zuva uchamona Zamuzana mudzana wetsuro nembwa Dziri kungotenderera sango reusumba Ndizvo zvandakagara ndavauza Kuti ndiro ruvara ndasarudza Inga ndochirwere chanditambudza Manondo wenondo epuru Wenondo chiumbe tanga kutsana Uchazongo vanzwa vautsana utsana Chinondishungurutsa ironda Kuti moyo wangu dai wasorora Mitoro yangu yoseturuka Daira kandida ndichakurira
Easy.